Bhukuri rinonzi This Mournable Body ndakanyora nechirungu. Zvekunyora mabhuku ndakakura ndichingonyora kubvira kuchikoro ndichingonyora composition zvichinzi composition yako iri kunakidza iko kumba mabhuku ndatiinawo zvekuti ndaiverenga ndichiri mudiki diki zvekuti zvinhu zvandakangokurawo nazvo.
Iri bhuku ramakawanikwa muchidoma pamusoro nezvaro, chii chakakuitai kuti mufunge kunyora bhuku iroro?
Handiri kutonyora mabhuku, handifungi kuti ndinomboregera pamuupenyu hwangu kunyora mabhuku. Sekutaura kwendamboita kuya zvinhu zviri muropa. Iro bhuku rinonzi This Mournable Body ndakarinyora ndichipedzisa ngano bhuku yakatanga nenyaya tambudzai zigauke riri bhuku rinonzi Nervous Conditions. Kubva ipapo ndakazonyora rimwe bhuku futi ndichingoenda nayo nyaya yake tambudzai zigauke ndichitsanangura kuti upenyu hwake hwangu akamira sei. Iro bhuku rechipiri richinzi The Book of Not. Saka ndakaona pamabhuku aya 2 kuti ndandisina kunyatsa kupedzisa kutsanangura zvese zvaiitika pane munhu iyeyu. Saka ndakati arega ndichipedzise manje ndichinyora This Mournable Body.
Vanenge vachida kunzwa nemabasa amuri kuita kana kutenga mabhuku enyu vanokuwana ipapi?
Zvekutengesa mabhuku handitengesi ba, ndinonyora cheke. Kana bhuku ratorwa nemapublisher anodhidha, nemaagents vanotengesa, nemabookshops, ibasa rao iroro. Asi nini handitengesi mabhuku. Panyaya yekuti kutaurirana nevanhu izvandio handikuita ba. Dai kuti uyai mumbofundisa pakati kana kuti pakati pame zvaizoitika. Asi handisati ndambodaidzwa muno muZimbabwe kuti uyai mumbofundisa. Saka mukana wekuti ndinyatse kutaura nevamwe ndichivadzidzisawo ruzivo rwangu handisati ndauona.